chakutanga ndechekuti zvinonzi school of ideology chakabudikidza nekudatedza nekuiziya gara pasi chipotigira ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo vemusangano kubva kumasero kwavo kusa kumusoro nekubatsira kune vaya vane ujiri vanga vari kuopposition vakadhiserita vaya vachienda kuzanupf vachivatraina dzokuchiri nezanupf so handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya but vamwe vangazove kumakandera zvinenge ndisadhenisekuti ngazve ndichiri kandera ward 15 hazvinzviki zvekuenda kuchi hazvinzviki zvekuenda kuteleskope ideology tinotoramba tichimukezani hatinei nacho
ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism
hakuna kunyika yavo tinopfuura zvatiri kutoita isu faiti yatiri kutoita isu semazimbabweni or isu tiri kuopposition movement efaiti tingaridzotisida nyika kupfuura varipo nenyaya yekuti tinoziva matambudziko akusangana nazimbabwe kune corruption hakuna mabasa vanhu vari mumajere vanhu vari kukidnap hamuna risimiro munyika so isusu tinoda kuti nyika inaki so kana iri ideology isina kutrena vanhu aisanoda kuzanupf because ideology yavo ndeyekubindindoga ndeyemirizhon vanoda kusunga nekuda so handioni zvakakodzera handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake asiti ndaenda kuschool of ideology maonero angu ideology iyeyo kutovesa maresources enyika kana marisanda enyika ari yepati still ari kuvesa mudhia suppose manyaita zvakawanda wanda zvitoine musoro
asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya
no handisati ndataura navo ndekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzuruni mune mapoka akasiyana-siyana ka so takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana asi tizive kuti takadhifa mafungiro nemukwiso hamuna kubvunza but zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakatimbira mukanzuro uye zvaanomira nazvo isi pano tinomira navashamisa